Isu takamira patakangotaura kuti nemusi weFriday tinenge tichiita demonstrations, tinoenda mapetitions kumaministries elabor as well as ministry refinance, tichitsutsumwa kuti varayiridzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, tinoda kubhadharawo masalaries in foreign currency, madhokotera anoda macash up front, kumapharmacies kunodiwawo kuti vanhu vatenge in foreign currency. Saka tsamba takaendesa kumaporisa, tsamba dzikadhindiwa. Chasara ndechokungoti tipiwe tsamba yekuti tabvumirwa, yatinofunga kuti inouya mangwana kana nechipiri. Handioni zvinganetsa. Masiyayo akauyawo kumaofisi kwedu, vakawandawo vamwe futi vanobva kugovernment ikoko, kuda vamwe ndovehamene kuti ndovechivekupeace. Tikavatsanangurira vakangogutsikana. Even vokumedical aid, public service medical aid, vakauyawo tikavaudza kuti tinoda kuti tivapewo tsamba mune zvakanaka, kuti vakwanise kunge vachitipawo sevhisi yakanaka yekuti vanotirapa, kwete kuti tinovapa mari tine medical aid. Kana tava kutida kunorapiwa, madhokotera oramba, medical aid yatinayo public service medical aid. Saka tinoona kuti urongwa hwedu huri matingati mugwara. Varayiridzi vari kufona kubva kumativi ese emuZimbabwe vachida kuziva kuti odini. Tingovaudza kuti kwavari ikoko hakusinawo maofisis epublic service medical aid, kusina maofisi efinance, kusina maofisi epublic service. Public service vanoendawo kumagovernors vachinoenda mapetition. Saka tinoona urongwa hwedu huri mulaini. Varayiridzi vakatsamwa zvikuru kwazvo, havachakwanisi kuramba vachienda kuzvikoro. Ende zvawedzera nokuti even vana vechikoro kumaboarding havachinawo chokudya. Zvikoro zvekumaboarding zvapera mari. Saka zviri kutotikurudzirawo kuti tiincludewo papetition yeFriday kuti dai ministry yavhara zvazvo zvikoro, ikasiya chete vemazamanichin veolevel neelevel vapedze kunyora, nokuti vakuru vezvikoro vakutya kuti vana vangangoita mademonstration. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Varayiridzi havana mari, vana vechikoro vari kufawo nenzara mumaboarding.
Zvino matambudziko zvaanotaridza saanoramba achiwanda mubazi irori rezvedzidzo iri, Dr. Zhou, zvamunoona sokuti ndo zvingaitwa nepamiranyika apa zvii kuti zvinhu zvigadzirisike?
Dambudziko ratinaro vakuru venyika vasingadi kuteerera unyanzvi hunenge huchibva kune vanhu vanenge vachisangana namatambudziko. Zvinoda kuti vakuru venyika vaise musoro pamwe chete, vaone kuti varayiridzi vanodawo mari, ndokuti vakwanise kuramba vachienda kuzvikoro vachidzidzisawo vana maizvokwadzo nyemba dzarungwa. Dambudziko rinoda zvekare kuti health inge ichipiwa mari, zvokuti mafamasi anokwanisa kunge achitenga mari achikwanisa kuprovida service zvikuru sei zvokuti nemamedical aid.
Ivo varayiridzi vagadzirirawo zvakadii zuva irori ramuri kuronga kunopa vemahofisi dzitsamba idzi?
Mashoko avanotiudza ndokuti vakagadzirira, asi munongoziva kuti muZimbabwe kubvundudzirwa kuripo zvikuru sei nemaporisa nevaya veriot police nemasoja zvichitevera kufurwa kwakaita vamwe ava. Saka isu tinoti tichazoona kugadzirira musi wacho tamacha mumastreet, ndopatinozotenda kuti varayiridzi vakadii vakagadzira. Bat hatiri kuudza varayiridzi ndechokuti kana vakatadza kubuda nouwandu hwavo, vasazobhulema vatungamiriri kuti vatadza, nokuti isiri kuzama kuti zvichemo zviri kubva kwavari zvisvike pazvinofanira kusvika. Asi zvinofanira kusvika pazvinofanira kusvika zvichizadzisiwa nokuona ivo vachiuya nouwandu hwavo chivatungamira kuenda kumahofisi makuru yavo.